ndoda kutanga nekuverenga bhuku raRevhitiko chitsauko 10. Bhuku raRevhitiko chitsauko 10, Bhaibheri rinoti, zvino Nadhabhi naAbhihu vanakomana vaAroni vakatora mumwe nomumwe harihana yake yezvinonhuhwira vakaisa mumoto, ndokuisa zvinonhuhwira pamusoro pavo, vakauya pamberi paJehovha nomoto usina kutenderwa waasina kurayira. Ipapo moto wakabuda pamberi paJehovha ukavauraya, vakafa pamberi paJehovha. Zvino Mozisi akati kuna Aaron, Jehovha wakataura chinhu ichi akati, ndichazviratidza kuti ndiri mutsvene muna vose vanoswedera kwandiri, ndichazvirumbidza pamberi pavanhu vose. Aaron akanyarara. Ipapo Mozisi akadana Mishaeri naErizafani vanakomana vaUzieri, baba munini vaAroni, akati kwavari, swederai mubvise hama dzenyu pamberi penzvimbo tsvene muvatakurire kunze kwemisasa. Ipapo vakaswedera vakavatakurira kunze kwemisasa vana majasi avo sezvakanga zvataurwa naMozisi. Zvino Mozisi akati kuna Aroni nokuna Eriazari nokuna Itamari vanakomana vake, musasunungura vhudzi remisoro yenyu kana kubvarura nguo dzenyu kuti murege kufa, naye arege kutsamwira ungano yose, asi hama dzenyu veimba yose yaIsraeri ivo ngavacheme kupisa kwakatungidzwa naJehovha. Musabuda pamukova wetende rokusongana kuti murege kufa, nokuti mafuta okuzodza aJehovha ari pamusoro penyu. Vakaita sezvavakaudzwa naMozisi. Zvino Jehovha wakataura naAroni akati, usanwa waini kana chinhu chinobata iwe navanakomana vako pamwe chete newe kana muchipinda mutende rokusongana kuti murege kufa. Uve murayiro usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Munofanira kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene, pakati pezvisina kunaka nezvakanaka. Munofanira kudzidzisa vana vaIsraeri mirayiro yose yakarayirwa naJehovha nomuromo waMozisi. Zvino Mozisi wakataura naAroni naEriazari naItamari vanakomana vake vakanga vasara akati, torai chipiriso choupfu chakasara pazvipiriso zvakapisirwa Jehovha nomoto muzvidyire kurutivi rweatare zvisine mbiriso nokuti zvitsvene kwazvo. Munofanira kuzvidyira panzvimbo tsvene nokuti ndiwo mugove wako nomugove wavanakomana vako pazvipiriso zvaJehovha zvinoitwa nomoto nokuti ndizvo zvandakarayirwa. Munofanira kudyira panzvimbo tsvene chityu chinozunguzirwa nebandauko rinosumudzwa, iwe navanakomana vako navanasikana vako pamwe chete newe, nokuti makazvipiwa kuti uve mugove wako nomugove wavanakomana vako pazvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa zvavana vaIsraeri. Vanofanira kuuya nebandauko rinosimudzwa nechityu chinozunguzirwa pamwe chete nezvipiriso zvamafuta zvinopiswa nomoto kuti vazvizunguzire chive chipiriso chinozunguzirwa pamberi paJehovha. Chinofanira kuva chako nechavanakomana vako pamwe chete newe. Unofanira kuva murayiro usingaperi sezvakarayirwa naJehovha. Zvino Mozisi wakanatsotsvaka mbudzi yechipiriso chezvivi akawana kuti yapiswa, akatsamwira Eriazari naItamari vanakomana vaAroni vakanga vasara akati, makaregerei kudyira chipiriso chezvivi panzvimbo tsvene zvachiri chitsvene kwazvo, uye nekuti wakakupai icho kuti mubvise kutadza kwevungano muvayananisire pamberi paJehovha? Tarirai, ropa rayo harina kuuyiswa mukati menzvimbo tsvene sezvandakarayira. Ipapo Aaroni akati kuna Mozisi, tarira, vakapisa nhasi chipiriso chavo chezvivi nechipiriso chavo chinopiswa pamberi paJehovha. Ini ndikawirwa nezvinhu izvi zvakadai, zvinodai ndakadya chipiriso chezvivi nhasi, zvingadai zvaifadza Jehovha here? Mozisi wakati achinzwa izvozvo akatenda nazvo. Muteereri, ndichaverenga zvakare chitsauko 10 chebhuku raRevhitiko, asi ndisati ndadaro ndinoda kumbo tsanangura zvishoma-shoma kana kuti kutaura mashoko mashoma-shoma ndozoverenga zvakare chitsauko ichi. Usakanganwa muteereri zvinangwa zvandakati ndinazvo muzvirongwa zvino patinenge tichidzidza bhuku raRevhitiko. Handisi kupinda mubhuku raRevhitiko semapindiro andinoita mune mamwe mabhuku andinenge ndichida kungokutsanangurira kuti chitsauko ichi chiri kuti kudii, ndima idzi dziri kuti kudii. Mubhuku raRevhitiko ndiri kudawo kukunyautsa mukanwa kuti uzive iwe kuti bhuku iri rinogona kuverengeka, bhuku iri rinogona kudzidzika, bhuku iri rinogona kuparidzika. Unogona kuparidza kubva mubhuku raRevhitiko, unogona kudzidzisa kubva mubhuku raRevhitiko, unogona kuriverenga uchiropafadzwa naro, nekuti mariri rakagukuchira dzidziso kana kuti mashoko makuru anobva kuna Mwari. Ndinobvuma kuti bhuku raRevhitiko handigwaro raunoverenga uchiwana nyaya dzakawanda. Mubhuku raRevhitiko unoverenga pamusoro pemitemo uye nezvimwe zvinhu zvaifanirwa kutevedzwa navaIsraeri pakurarama kwavo. Asi mundima yatichadzidza nhasi tinoverenga pamusoro penyaya inosiririsa zvikuru. Saka chirega ndirege kuenda mberi kwenyaya, ndinoda kuti uzvinzwire wega nyaya iyi kubva mumagwaro matsvene aMwari. Ndatini usakanganwe kuti nhasi tiri kutarisa chitsauko 10 chebhuku raRevhitiko. Ndichaverenga zvakare chitsauko ichi chese, Revhitiko chitsauko chegumi, ndichitanga kubva pandima yekutanga. Shoko raMwari rinoti, zvino Nadhabhi naAbhihu vanakomana vaAroni vakatora mumwe nomumwe hadyana yake yezvinonhuhwira vakaisa mumoto ndokuisa zvinonhuhwira pamusoro pavo, vakauya pamberi paJehovha nomoto usina kutenderwa waasina kurayira. Ipapo moto wakabuda pamberi paJehovha ukavauraya vakafa pamberi paJehovha. Zvino Mozisi akati kuna Aaroni, Jehovha wakataura chinhu icho akati, ndichazviratidza kuti ndiri mutsvene muna vose vanoswedera kwandiri, ndichazvirumbidza pamberi pavanhu vose. Aaroni akanyarara. Ipapo Mozisi akadana Mishaeri naErizafani vanakomana vaUzieri baba munini vaAaroni akati kwavari, swederai mubvise hama dzenyu pamberi penzvimbo tsvene muvatakurire kunze kwemisasa. Ipapo vakaswedera vakavatakurira kunze kwemisasa vana majasi avo sezvakanga zvataurwa naMozisi. Zvino Mozisi akati kuna Aaroni nokuna Eriazari nokuna Itamari vanakomana vake, musasunungura vhudzi remisoro yenyu kana kubvarura nguo dzenyu kuti murege kufa, naye arege kutsamwira ungano yose. Asi hama dzenyu veimba yose yaIsraeri ivo ngavacheme kupisa kwakatungidzwa naJehovha. Musabude pamukova wetende rokusongana kuti murege kufa, nokuti mafuta okuzodza aJehovha ari pamusoro penyu. Vakaita sezvavakaudzwa naMozisi. Zvino Jehovha wakataura naAroni akati, usanwa waini kana chinhu chinobata iwe navanakomana vako pamwe chete newe kana muchipinda mutende rokusongana kuti murege kufa, uve murayiro usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Munofanira kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene, pakati pezvisina kunaka nezvakanaka. Munofanira kudzidzisa vana vaIsraeri mirayiro yose yakarayirwa naJehovha nomuromo waMozisi. Zvino Mozisi wakataura naAroni naEriazari naItamari vanakomana vake vakanga vasara akati, torai chipiriso choupfu chakasara pazvipiriso zvakapisirwa Jehovha nomoto muzvidyire kurutivi rweatari zvisine mbiriso nokuti zvitsvene kwazvo. Munofanira kuzvidyira panzvimbo tsvene nekuti ndiwo mugove wako nomugove wavanakomana vako pazvipiriso zvaJehovha zvinoitwa nomoto nokuti ndizvo zvandakarayirwa. Munofanira kudyira panzvimbo tsvene chityu chinozunguzirwa nebandauko rinosimudzwa iwe navanakomana vako navanasikana vako pamwe chete newe nokuti makazvipiwa kuti uve mugove wako nomugove wavanakomana vako pazvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa zvavana vaIsraeri. Vanofanira kuuya nebandauko rinosimudzwa nechityu chinozunguzirwa pamwe chete nezvipiriso zvamafuta zvinopiswa nomoto kuti vazvizunguzire chive chipiriso chinozunguzirwa pamberi paJehovha. Chinofanira kuva chako nechavanakomana vako pamwe chete newe. Unofanira kuva murayiro usingaperi sezvakarayirwa naJehovha. Shino Mozisi wakanatso tsvaka mbudzi yechipiriso chezvivi akawana kuti yapiswa akatsamwira Eriazari naItamari vanakomana vaAroni vakanga vasara akati, makaregererei kudyira chipiriso chezvivi panzvimbo tsvene zvachiri chitsvene kwazvo uye nokuti wakakupai icho kuti mubvise kutadza kweungano muvayananisire pamberi paJehovha. Tarirai ropa rayo harina kuuyiswa mukati menzvimbo tsvene sezvandakarayira. Ipapo Aroni akati kuna Mozisi, tarira, vakapisa nhasi chipiriso chavo chezvivi nechipiriso chavo chinopiswa pamberi paJehovha. Ini ndikawirwa nezvinhu izvi zvakadai zvino, dai ndakadya chipiriso chezvivi nhasi zvingadai zvaifadza Jehovha here? Mozisi wakati achinzwa izvozvo akatenda nazvo. Muteereri, kangani uchiita zvinhu zvaunoziva kuti hazvidiwi naMwari. Unogona kufunga iwe kuti Nadhabhi naAbhihu vanakomana vaAroni vaive zviri zvigongongo zvakaoma musoro, naizvozvo kuurawa kwavakaitwa kwaive kwakakodzera. Unoziva here kuti dai dzisiri nyasha dzaivo Mwari, iwe unokodzera kuti upiwe mutongo wakapiwa vanakomana vaAroni ava? Zvinhu zvingani zvinosemesa Mwari zvawaimboita usati waziva Mwari? Ndinogona kuenderera mberi ndichibvunza iwe kuti kunyange nanhasi uno, zvinhu zvingani zvaunoita asi zvisingafadzi Mwari? Unoziva here kuti Mwari vanogona kukuranga iwe sekuranga kwavakaita vanakomana vaAroni? Ndinonzwa tsitsini kana ndichiona mutenda anorarama muchivi. Kana iwe wave kudyidzana naMwari, hazvigoni kuti urambe uchirarama mukutadza. Mwari vanoda kudyidzana nemunhu akarurama. Chokwadi kuzvinyengedza kuti ufunge kuti pane ukama hwechokwadi pakati pako naMwari kana iwe uchirarama mukutadza. Mutendi, kudza kururama muupenyu hwako. Mwari vanogona kukurova neshamu inorwadza zvikuru kana iwe usingararami sekuda kwavo. Mudikani, ndinoda kuti iwe muupenyu hwako uzvidzidzise kutanga kutarira chivi semaonerwa achinoitwa naMwari. Kana ukaona munhu anorarama muchivi kana ari kutadza, iwe haufaniri kushayanya nazvo. Regaiwe kuti nekuti hausiriwe uri kuita chivi chacho, ndizvozvo haunei nazvo. Mwari vanorwadziwa nechivi. Chivi ndicho chakaunza rufu panyika. Chivi ndicho chakaunza marwadzo ese atiri kusangana nawo panyika. Chivi chakaunza kuparadzana pakati pevanhu naMwari. Ndakambonzwa mumwe muimbi achiimba pamusoro pemari achiti, iye ndianiko akaunza mari, ndianiko akaunza mari pasi pano, hanzi munongedzei, ndimubaye baye, ndimuteme teme nekakano kangu kandiinako. Ndianiko akaunza mari, ndianiko pasi pano? Ndo manzwi aunowana muchimbo ichi. Ndianiko wakaunza mari, ndianiko pasi pano? Ndinogona kuimba weini ndichiti, ndianiko wakaunza chivi, ndianiko pasi pano, ndianiko munongedzei, ndianiko ndimbaye baye, ndianiko ndimteme teme, ndianiko? Ndichiimba saizvozvo nekuti chivi chakaunza matambudziko makuru panyika pano. Sekutaura kwandaita, Mwari vanoranga munhu wese anofarira kurarama muchivi. Chinhu chose chisingafadzi Mwari chivi. Chinhu chose chinoratidzika kusawirirana neshoko raMwari, ziva kuti chivi. Chinhu chose chavanorambidza kuti chiitwe kuburikidza nezvavanotaura mushoko ravo dzvene, ziva kuti chivi. Rega kurarama uchitevera zvishuwo zvemwoyo wako, nokuti zvimwe zvishuwo zvemwoyo wako zvinopikisana kana kuti zvinokakavadzana nezvinodiwa naMwari. Rarama semutendi mukururama. Ziva zvinodiwa naMwari kuburikidza nekuverenga shoko ravo. Kana uri uya anoraramira kuita basa raMwari, ndiri kureva kuti kana uri muparidzi kana mudzidzisi kana une chimwe chinzvimbo kana basa rekushumira shoko raMwari, zivawo kuti Mwari kunyange iwe vanokuranga. Pane vamwe vanhu vanofunga kuti kana vachiita basa ramwari, izvi zvinoreva kuti vakatadza, Mwari anovaregerera nokuti vanoita basa rake. Kubva muchitsauko chataverenga tinoona kuti ichi hachisi chokwadi. Vanakomana vaAroni vanondipupurira pachokwadi ichi. Nadhabhi naAbhihu vaiva vaprista, asi pavakatadza kuita zvaitarisirwa naMwari vakaparadzwa. Izvi zvinogona kuitika muupenyu hwako. Zvinhu zvingani zvaunoita nhai muranda waMwari zvinenge zvisina kurayirwa naMwari? Pamwewo ungati upenyu hwako hwakarurama kana kuti hwakarurama pamabasa ako. Konai hama iwe, mashoko aunobudisa mumuromo mako anoratidza kuti unoziva Ishe here? Zvimwe ungati iwe muromo wako haubudisi mashoko ekutuka. Ko, paunoparidza kana kugoverana nevanhu shoko raMwari, ishoko raMwari rechokwadi here? Unomiririra chokwadi chaMwari sezvachiri here? Kana kuti uri umwe wevaya vashumiri vanoti kana pane munhu mupfumi muchechi mavo havadi kutaura mashoko anobva muBhaibheri anenge achidzora vapfumi, nekuti idambudziko irori kuvashumiri vazhinji. Ukanyatsozvitarisa, shasha dzinenge dziine mari, uku ndidzo dziri kuita zvivi, ndidzo dziri kutadza, asi ndo dzakabatawo matomu ese panyaya dzekupa. Ndo vari kuita kuti vana vako vaende kuchikoro. Ndo vari kuita kuti motokari chaiyo uri kuchikaira iri kunzi motokari yechechi uichikaire. Ndo vari kuita kuti mudzimai wako ataridzike zvakanaka. Ndo vari kuita kuti basa remuchechi imomo rienderere mberi zvakanaka. Shoko raMwari roti paridza uchitsiura munhu iyeye. Muparidze uchimubatsira, uchimudzora, uchimutuka paanofanirwa kutukwa. Pakaoma ipapo hapasi nyore. Panoremera vaparidzi vazhinji, panoremera vafundisi vazhinji. Asi ndinoshuva nekutarisira kuti dai Mwari vandibatsira muushumiri hwangu hwose kubva zvino kusvikira pandichatorwa naMwari, ndinonamata kuti dai Mwari vandibatsira kuti panofanira kutukwa munhu, ndinofanira kumutuka zvisina kutya, zvisina kuti ndiani, zvisina kutarisa kuti munhu ane simba rakadii, kana kuti ane mari yakadii, kana kuti anounza chii kwandiri, kana kuti anonditorera chii. Ndinofanira kutaura shoko seshoko, shoko sezvariri, sekutaurwa kwarinoitwa naMwari, sekunzikwa kwarinoita kana richinge raverengwa muBhaibheri. Ndo zvatinofanira kuzvipira kuita sevaranda vaMwari. Ndo saka vamwe vedu hatitye kana kamwe chete zvako kuti une mari yakawanda zvakadii. Kana uchifanira kutsiurwa, tinokutsiura. Kana uchifanirwa kutukwa, tinokutuka. Kana uchifanirwa kudzorwa, tinokudzora. Ndo saka nguva zhinji kunyange pano pachirongwa unondinzwa ndichipanga mazano kunyange kune vakuru vakuru chaivo venyika, vezvematongerwo enyika, kana madzimambo, kana ani, kwete neusimba riri mandiri semunhu, aiwa, asi seshoko raMwari rinoti apa panofanira kutukwa munhu apa, apa panofanira kutsiurwa munhu apa, apa panofanira kudzorwa munhu apa, nekuti ndo zvinenge zvichidiwa naMwari. Saka mushumiri wese dai Mwari vakakubatsira kuti usashumire zvine kutya, usashumire zvine kutarisa kuti ndiri kutaura kunani. Ingopa shoko seshoko, shoko seshoko, shoko seshoko. Tsuro negwenzi rayo, anenge ari mugwenzi imomo anenge achitsvage imomo. Kweiro gwenzi racho riri kuvanzirei tsuro iri mukati imomo, nekuti ini ndiri kuda kutuka chivi chaunenge wakavanza iwe. Saka handinei nekuti iwe une simba rakadii, kana kuti une mari yakadii, kana kuti une zita rakaita sei. Mauri mune tsuro, iwe ndiwe waita gwenzi. Saka kana ndakurova tsuro inonzi chivi inenge iri mugwenzi rinonzi iwewe, ndinorova tsuro negwenzi rayo. Saka ndiri kuti inini sevaparidzi, sevashumiri, ndokuzvipira kwatinofanira kuva nako. Mumwe ondibvunza kuti konai chidimuro, handipindi mutsekwende here? Handipindi mumatambudziko here? Ini ndoti hongu unogona kupinda mumatambudziko, hongu unogona kupinda muna taisireva, hongu unogona kupinda mutsekwende. Chero mupostori Pauro chaivo, nhasi ndanchiverenga Bhaibheri ndichiverenga ini nyaya yamupostori Pauro pavakasungwa vachisungirwa kuparidza kwavo nekumiririra kwavaiita. chokwadi. Saka hapana chinomboshamisa kana ukasungwa. Hapana chakashata zvakare kana ukasungwa. Nekuti vamwe vanofungidzira kuti kana mufundisi akasungwa pane zvakaipa. Hapana chakaipa kana mufundisi akasungwa. Chero achisungirwa chokwadi. Hapana chakaipa kana munhu waMwari akapinda mumatambudziko. Chero achipindira mumatambudziko imomo chokwadi. Chakaipa kumunhu waMwari kuti munhu waMwari apinde mumatambudziko asi zvaanenge achipindira zvacho zvonzi ari kupinda mumatambudziko nekuti akanga aba. Ari kupinda mumatambudziko nekuti akanga aita upombwe. Ari kupinda mumatambudziko nekuti akanga aita chivi. Ari kupinda mumatambudziko nekuti akanga atiza namaingana. Ari kupinda mumatambudziko nekuti akanga aita uori. Haa, zvikadaro zvinenge zvakashata. Zvatinoda isu, tinoda kunzwa kuti mufundisi wapika Jeri aripikireiko. Aripikira nekuti watsiura chivi. Mufundisi apinda mutsekwende, apindireiko mutsekwende? Apinda mutsekwende nekuti anga achidzora vapfumi vakanga vachidzvanyirira varombo. Anga achitsiura vane mari vakanga vachidzvanyirira vasina mari. Akanga achituka vatongi venyika nokuti vakanga vachitonga zvisina kururama. Kana mufundisi akapinda matambudziko zvichibva pachinzvimbo ichocho, ini ndinoti aiwa zvakanaka izvozvo, hazvina kushata. Unenge uchifamba munzira yakafambwa namupostori Pauro, unenge uchifamba munzira yakafambwa namupostori Petro, unenge uchifamba munzira yakafambwa naStefano, unenge uchifamba munzira yakafambwa nemhare zhinji dzaKristu dzakafamba nemunzira imwe cheteyo. Dai Mwari vatiwanisa nyasha kuti patinofanirwa kutaura chokwadi, titaure tisingatyi kuti chii chinozouya kwandiri. Titaure tisingatyi kuti ndinozorasikirwa nei. Tichiziva isu kuti Mwari vakavimbisa vakati, hapana mumwe wenyu ucharasikirwa nemadzimai, vana mai, vana na baba, pfuma. Achashaiwa zvinhu izvi zvichipetwa kazana muupenyu huno. Pakupedzisira achiwana upenyu usingaperi. Saka ndiri kuti ini mumachechi umu mazara vafundisi vasingadi kutaura mashoko anobva muBhaibheri anenge achidzora vapfumi. Kana kuti mumachechi umu mukapinda umwe mukuru kunyaya dzezvematongerwo enyika, asi iye maari muine umbavha, iwo wakutoti ataure muchechi wava kusiyana nekuparidza pamusoro pembavha nekutya kutsamwisa mbavha iyi inenge ichiita zvematongerwo enyika. Hauchataure chokwadi chinobva mushoko raMwari, woita basa rekufadza vanhu muchechi nekutaura zvavanoda kunzwa. Umwe wangu mutendi uku kutadza pamberi paMwari zvakada kuenzana kana kutopfuura kupfeva chaiko. Ibasa rako semuranda waMwari kuti utaurire vanhu chokwadi. Mudikani, chivi chinokubvisa pana Mwari. Chivi chinounza kusadyidzana pamberi pako naMwari. Chivi chakaunza kurwadza uye chivi chinounza marwadzo muupenyu hwako. Tenda muna Jesu Kristu udzikinurwe kubva muchivi. Upiwe upenyu usingaperi, upenyu wemafaro.